manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 17, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Marie Tremont, vanoti vachashanda nemhuri yeZimbabwe kuti munyika muve neutongo hwejekerere nebudiriro. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International roshora kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Tine hurukuro nemumwe muimbi wechidiki akaremara Deltrish naLady Muzviba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri mutsva weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Marie Tremont, vavimbisa kuti nyika yavo ichaenderera mberi ichishanda nevana veZimbabwe mukuvaka remangwana rakajeka rine budiriro neutongo hwejekerere. Asi hurumende yeZimbabwe inoti kubudirira kwenyika kuri maoko ezvizvarwa zveZimbabwe, kwete murubatsiro runobva kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weState House muHarare, mushure mekutambidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mapepa avo ekushanda zviri pamutemo semumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Tremont vati nyika yavo yashandisa mabhiriyoni anodarika mashanu emari yekuAmerica mukubatsira Zimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana, uye rubatsiro urwu rucharamba ruchienderera mberi.
Our goal here in Zimbabwe has always been, and my goal is to continue to support Zimbabweans.
Isu seAmerica takazvipira kushanda nevana veZimbabwe kuti vave neutongi hwegutsa ruzhinji uye kuti vazvipundutse. Ndizvo ticharamba tichibatsira hurumende yemuno munyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzeupfumi nezvimwe.
Amai Tremont vatiwo America inoshora zvikuru kupurwa kwakaitwa vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump mugovera wadarika apo vaive pamusangano wekutsvaga mavhoti esarudzo dzichaitwa mumwedzi wambudzi wegore rino kuAmerica.
And we agree that political violence is abhorrent.
Tinozvishora zvikuru zvakaitika kuna vaTrump, mirizhonga haina kunakira nyika yedu yeAmerica kana nyika ipi zvayo pasi rese.
Amai Tremont vazivisawo kuti nyika yavo ichatura mashoko mumazuva mashoma ari kutevera erubatsiro rwaichapa mamiriyoni evanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Kunyange America yavimbisa kubatsira Zimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana, kunyanya mune zveupfumi neutongi hwejekerere, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati kuti Zimbabwe ibudirire, zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvinonyanya kukwanisisa izvi.
Nyika ino inotongwa, inotungamirirwa nokunamatikwa namaZimbabweans. Vamwe vese vanotibatsira pazvenge zvatinenge tiinazvo maererano nekuti tinenge takoshesa chiitirisu zvizvarwa zveZimbabwe.
Mukuru wezvekufambiswa kwebasa musangano rinoongorora zvematongerwo enyika reproject 263 vatafadzwa Mavhunga vanoti vane chivimbo chekuti amai Tremont vachasimbaradza kudyidzana kweZimbabwe neAmerica.
Vari kuuya vakatakura unyanzvi uye ruzivo rwakawanda pamusoro pedunhu rinoone kuAfrica, uyezve munhu akamboshanda mune dzimwe nyika dzinodyidzana zvakanyatsonaka neAmerica dzinosanganisira naUkraine nanaSweden nanaCyprus. Zvichatibatsirawo seZimbabwe kuti tigogadzirisa ukama hwedu nevekuAmerica, avo vanokontrola zvakawanda pasi rose.
Zimbabwe neAmerica dzinogara dzichinetsana nenyaya yezvirango zvakatemerwa vatungamiri veZANU-PF vachipomerwa mhosva dzinosanganisira kumbunyikidza kodzero dzevanhu uye huori. asi hurumende yeZimbabwe inoti vamwe vavo vekuAmerica vakabaiwa panyamanete nekuda kwechirongwa chekugova minda chakaitwa mugore ra2000. Vanoongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vachishanda nesangano reZimbabwe Institute of Diplomacy vavo vachikanda vanoti havaone America ichisuduruka panyaya yezvirango zveupfumi nekuda kwekuuya kwaMike Tremont.
Zvino Americans nama Americans ne problem yedia ma sanctions. Saka zvinotora nguva kuti ma Americans vachinje kufunga kwavo nenyaya ma sanctions. Asi sokona kwangu Zimbabwe na mama African countries vanopuwa ma sanctions nama Americans. Zvinoda kuchinjira mbiri zvisine nama sanctions iwavo.
Gweta uye vari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Jacqueline Sande vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuedza nepese painogona napo kudyidzana nenyika dzakaita seAmerica.
Takatarisa Zimbabwe tiri nyika duku duku uye hatikwanisi kuti tirege kushandidzana neUnited States of America panyaya dzeupfumi hwenyika nekuti United States of America inyika hurusa ine upfumi hwakanyanya uyezve zvakakosha kuti Zimbabwe ive neudyidzano hwakanaka nenyika iyi. Kunyangwe zvazvo tisingarevi kuti ngavachisiyana nenyika dzinenge ana Russia nana China.
Ukama weZimbabwe neAmerica wakatanga kuenda kumawere apo Zimbabwe yakatanga kuchikora kodzero dzevanhu zvemhando yepamusoro muna 2000. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International ririkurudzira hurumende kuti isunungure nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzadarika mwedzi dziri muusungwa. Amnesty International inoti vanhu ava havana mhosva yavakapara sezvo bumbiro remitemo richibvumidza vanhu kuungana sekodzero yavo. Sangano iri rinotiwo vanhu vemuZimbabwe vari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa munyika mwedzi unouya. Vanonzi vakatyorerwa kodzero vanonzi ndinodzokurira zvakare mapurisa akasungawo nhengo dzeNational Democratic Working Group uye vamwe vatori venhau veCommunity Voices Zimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, makurukota avo mapurisa nebato reZANU-PF vari kurova bembera vachiti pane vari kuda kukanganisa musangano weSADC. Uyewo pakurudziro yeAmnesty International yekuti vasungwa vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, ichishorawo hurumende kuti ndo iri kuita kuti matare asavape mukana uyu, gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende haipindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Panyaya yechibatiso ndiri kuti kubva zvandaita minista, chinhu chandinoziva chinokosheswa naprezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo. Mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende, ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazotigareke kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunangazi.
Ayo mashoko egurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi. Tichiri panyaya yemashoko eAmnesty International iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
No, we run now because mhosva chaiyo chaiyo ina vatimba nevamwe vakasungwa hapana, nokuti nyangwe hazvo ne right yokuassociata kana kuti ACD associate nemunhu wavanoda. Uyezve vari kupomerwa nyaya yatingati haisi nyaya, nokuti mubumbiro romutemo unobvuma kuti vanhu vaungane kana kudemonstrata kana kuita zvavanokwanisa kuva vachiita murunyararo, izvo zviri kutaurwa kuti ndo zvaiitika pavakazosunga vamwe avo vangawana vatimba inaivo vatimba vacho.
Amnesty International iri kukurudzirawo kuti vapuhwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, asi taona zvakare nhasi vachinyimwa mukana iwoyo. Munoona sei iyo nyaya iyoyi yekuti vanhu vatongwe vachibva kumba muZimbabwe?
Nyaya yechibatiso muZimbabwe yagara iri nyaya inonetsa kana kuti nyaya inoshandiswa as a weapon kana vanhu vachipikisa hurumende. zvinhu zvatagara chiona kuti kana uchingopikisa hurumende chete chibatiso chinoti netsei kuwana nyangwa hazvo bumbiro romutemo richitaura kuti munhu wese ane kodzero yekuwana bail kana asatisfy ma requirements ese of which apa tiona sekuti vatimba nevamwe vese vanosatisfy and uyezve chiri kunyanyo kukashamadza ndechekuti vakarambirwa bail kumasivi court vabva vaenda zvekare kuhigh court uko kwayazorambwa zvekare nhasi izvi zvinova zvinhu zvinokashamadza kana kuti zvinoendisa tingati some sense of shock in terms of justice because tanga tichitarisira kuti sezvo nyaya yaenda kumatare mahombe vanga vachatarisawo nyaya iyi vachikoshesa bumbiro romutemo kuti munhu wese muzimbabwe ane kodzero yake yekuwana chibatiso and uyezve ane kodzero yokutongwawo zvekare achibva kumba but tikuona kuti jaji varamba application yeappeal yebail zvinova zvinhu zvinoti pachirunga its worrying
kana vasina kubudirira kudare repamusoro rehigh court pane kumwe here kwavangapotere vamasii
ndovimba kuti magweta anokwanisa zvekare kuzoapila kana kuenda kusupreme court neamumatare kuti nyaya dzive dzichinzika
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice ava Kennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica mumwe muimbi wechidiki akaremara Deltrish Naledi Muzviba uyo aita mukurumbira mudunhu remasvingo nenziyo dzake dzechizvino zvino ari kukurudzira vamwe vechidiki kuti vasagarire zvipo zvavo nekuda kweurema anoti kushandisa zvipo zvavo kunopa kuti vasararame vachiita zvekupema Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
Deltrish anozivikanwa nerekuti Delstar ane makore gumi nemasere ekuberekwa akadzidza paChristian High School mudhorobha remasvingo anoti anoshandisa zita rekuti Delstar mukuimba nziyo dze Afro Hip Hop neR&B akabura damba refu rake rinonzi Stolen Soul iro raita mukurumbira panhepfenyuro dzeHeyway FM neGreat Zimbabwe Campus Radio kambo kake kanonzi Wanikangamwa kari kudiwa nevechidiki
Ndozi Deltrish Naledi Muzviba ndine 18 years old ndakapedza chikoro gore rakapera ndakatanga imba 2021 and ndoimba afro hip hop R&B trap ndoimba music inoenderana futi nezverudo zvelife zvinongoitika pamazano ndozvinhu zvandoimba izvozvo
Delta anotiwo mavhidhiyo maviri enziyo dzake ari pamatande mutande akaita seYouTube uye anotarisira kuti achabudawo panhepfenyuro yeZTV muimbi uyu anoti akatanga zvekuimba achiri mudiki
ina hangu shiviro yangu ndoda kuti ndisvikewo kumusoro ndiwanikewo patop 5 female artists avanogona muno muzimbabwe chaimo chaimo then ndozikanawo even muna America kumberi ukokoko
Deuta anoti kunze kwekuimba anoita zvekugadzira vanhu nzwara nemisoro nekuwedzerawo runako rwavo murairidzi wekukwekwe anorwira kodzero dzevakaremara asingaone amai Judith Makodzani vanoti vakaremara vane zvipo zvakawanda zvavanofanira kushandisa
tinofadzwa chaizvo nezviri kuita Deuta ari kutrenda paHeyway FM nziyo dzake padzinotrenda nepamwe mamwe machannels amataura tichitrenda zvikare nepa YouTube tinonzwa kufara tinonzwa kuzvifarira uyezve mucherechedzo kune vanasikana vane hurema kuti unokwanisa kuita chinhu chauine passion nacho ndatenda
mumwewo anorwira kodzero dzevakaremara vaHenry Chivanga vanova mabharani uye vakaremara gumbo vanoti vakaremara vakashandisa zvipo zvavo havazombunyikidzwi kodzero dzavo
chikuru ndechekuti vabereki necommunity ipai vana vane hurema mikana yokuti vagone kuenda kuzvikoro sokuenda kunoita vamwevo vagone kuti kana vane zvipo zvatinenge taona tovasimudzira nokuvatsigira muzvipo izvozvo.
Mukuru webandiko runoona nezvakaremara mubazi remagariro evanhu, Dr. Christine Peter, vanoti hurumende ine mutemo unobatsira vakaremara kuti vabudirire mune zvavanoita kunyanya vechidiki.
Saka policy yedu inotiita kuti tive negwara ratinotevedzera pane zvese zvingava zvedzidzo, zvingava zvehutano, zvingava zvakasiyana siyana zvekuwana zvikwanisiro zvekushandisa.
Vamwe vakaremara vakaita mukurumbira nekuimba avo vari kuteverwa tsoka naDeusta vanoti po matavire fanyani dhure chamunorwa nebeta vose vaisaona uye vave vashakabvu. Kunze kwaDeusta kune vamwe vaimbi vechidiki vakaremara vari kushura mari vakaita saGreatman Gwaze naChipo Muchegwa. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vakuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji, ndozvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu, tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine udzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoite izviya,
hakuda neanonzwa muine nitavo kanuve tichizeya nyaya dzevechidiki, ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum, tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngatisanganei paLive Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu paStudio 7 yeVoice of America paRadio, Facebook nepaweb page inoti www.voashona.com.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namai Violet Makuwaza, mukuru wekambani yeZimvenek Shona Lessons iyo inodzidzisa rurimi rwechishona pamadande mutande.
Ndakaona ndichikurudzirwa kuti ndifunge nezvekuda kudzidzisa wana kutaura Shona. Saka sebasa rangu randaita ange ndakabva ndichiita kuZimbabwe, ndakafunga kupfuurira ndichiedza kuti ndidzidzise wana kutaura Shona. Saka pandakatanga kuita, ndakatanga ndine wana vashoma. Nekufamba kwenguwa ndakatanga kumaketa, ndikatanga kuona wana wakati wandei kuAustralia, kuEngland nekuAmerica.
Muri kudzidzisa vechidiki vane makore api?
Ndinodzidzisa wana vane kutanga 6 years zvichienda mberi kusvika kumagumo. Nekuti ndakaongorora ndikaona kuti vamwe vechikuruwo wanhu vaakuroorana vemari dzakasiyana siyana. Saka unoona kuti unogona kuona murungu akaroorwa nemunhu mutema ari kuda kupfuurirawo kuti agone kutaura mutauro weShona.
Zviri kutambirwa sei?
Wakawanda tinoona kuti vari kufarira kuona kuti vanhu vari kufarira kugara uine nhamba yakakura yevana vari kutodzidza kuda kutaura. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti vanhu vari kufarira kuda kudzidza mutauro weShona. Saka kutaura zviri tikona urongwa hweShona huri kutambirwa zvikuru newani.
Pari zvino mune vadzidzi vangasvika kuhwandu hwakadii?
Pari zvino izvi vadzidzi vandinawo vanosvika ku20.
Tinoona kuti mukurarama kwedu mudzidzisi mukuru panyaya dzerurimi ndaamai. Zvikonzero zvipiwo zvamuri kuwanawo kubva kune vane vari kuwisa vana kuti sei vasiri kukwanisa kubatsira vana vari kumba?
Vazhinji kutaura zvazviri vanoti vanobatikana nemabasa. Pavanozosvika kumba vanenge vaneta. Saka nguva chaiyo yekuti vagone kudzidzisa vana vavo zvinovakurira. Uyewo wana dzimweni dzenguva wanongoita zvekungoti ava ndiamai, hapana zvazvinoita. Saka havatoriri rumhu rwaamai zvakakosha. Saka pawani waunza kwa tiru wana changa kuona kuta aiwa mtauro waka kusha uye kujibiswa ni unye munu wa sina kujaira tukona zichibaswira.
Zaka kosherei kuti mwana aziwe rurimi rwa amai.
Kutaura shashiri shaka kosha kuti wana waje kutaura rurimi rwa amai. Tinuona mazuwano wana wanaenda kumanisha wachida kutaura na anagogo. Chinenge shaka warimira wana gogo kuti wagone kuti wataure ni wana warikubva kuna na UK kana wasinga kwanisiwo kutaura shono. Saka panodzidza wana kutaura shono zvicharerukirawo wana gogo kumusha kuti wagone kuzvisisana uye kuti wagone kutaura manziro au wachitaura kuna na gogo wawo.
Mashoko amungada kusiyira vateereri tisati tafara yedu chirongwa.
Wabereki, ndinoti uyai, uyai tidzidzise wana kutaura rurimi rwaamai. Uyai, uyai tidzidzise kutaura wana rurimi rwaamai. Ndizvo zvega zvandinongotaura. Ndakamirira, ndakasununguka kudzidzisa wana nguva nenguva.
Vanoda kukubatai, vanokubatai papi amai Makuwaza?
Vanhu vangade kundibata vanondibata pa +27 71 61 583 57 uyewo ndine website irinonzi zimbenek.com.
Manga makateerera kuhurukuro yaitwa naJonga Kandemiri naamai Violet Makuwaza, mukuru wekambani yeZimvenek Shona Lessons inodzidzisa rurimi rwaamai pamadande mutande. Vanga vari parunare kuMidrand, Johannesburg muSouth Africa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica uye kuda kupfurwa kana kuti kupfurwa panzewe kwakaitwa vakambova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Mutori wedu wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya iyi yamunoverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kupfurwa kwaDonald Trump kwakavhundutsa nyika zvine udzamu zvekusvika mukutsvaga rutsigiro kunoparadzanisa vanhu. Nhume dziri kugungano rebato reRepublican mudunhu riri pakati peAmerica nechekumadokero reWisconsin dzaungana kunamatira nhengo yadzo ichakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yakamirira bato uye dzati kupfurwa uku kuchatoita kuti nhengo yavo isimbe zvakanyanya. VaHarrison Musselwhite vanove nhengo yeRepublican Party vachibva kudunhu reSouth Carolina vanoti,
"It's made all of us, including President Trump, more determined to fight and win. President Trump has the same spirit that Winston Churchill."
Zvaita kuti tose zvedu kusanganisira mutungamiri wenyika vaTrump tinosungisise kurwa kuti tikunde. Mutungamiri wenyika vaTrump vane mweya mumwe chete newaive nava Winston Churchill. Tinorwa navo nemujecha, tinorwa navo nemumaguta, tinorwa navo nemumugwagwa, uye rwendo runo tiri kurwa tichikunda.
VaJames Hauser, muvhoti wekuWisconsin, vanoti America haina nzvimbo yemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
People have their own opinions. Nobody should get shadowed with their own opinions. I mean, that's how we vote. Who goes in? I mean, we have to stop shooting people.
Vanhu vane maonero avo. Hapana munhu anofanirwa kupfurwa nekuti ane maonero ake. Ndinoreva kuti ndosaka tichivhota kuti ndiani anopinda. Tinofanirwa kumisa kupfurwa kwevanhu.
Muvhoti wekuMissouri, amai Amy DeClue, vanoti kupona kwavaTrump muchiitiko chekupfurwa kunowedzera kurudziro yavo yekuti vavhoterwe. Amai DeClue anoti,
"Every time something happens to him, I feel like it solidifies his win even more. So he's kind of reached legendary status."
Nguva dzose panoitika chimwe chinhu kwavari, tinonzwa sekunge zvinotosimbisa kukunda kwavo zvakanyanya. Vanenge vasvika pachinhano chiya chekugamba chaicho. Vapfuura nemune zvose izvi. Uye vanoramba vachingoenda.
MuNew York, vavhoti vakataura neVOA vaishushikana nezvinoreva kupfurwa kwavaTrump kune zvematongerwo enyika muAmerica. Vincent veMuNew York anoti,
"Like most normal people, I was horrified. It's something that should never take place in America.
We should be better than that. Both sides.
Sevanhu vakawanda vane pfungwa dzakati kwesere ndakatyiswa nazvo. Ndezvimwe zvisingafanirwe kuitika muAmerica. Tinofanirwa kuve nani kudarika izvi. Mativi ose anofanirwa kuve nani kudarika izvozvi.
Mumwe muvhoti wemuNew Jersey, John Anoti.
Talk out your differences. Talk out your differences. No need to try to kill people over
there. Taurirai pamunenge muchipesana maonero. Taurirai zvamunopesana. Hapana chikonzero chekuda kuedza kuuraya vanhu pamusoro pazvo.
Cindy, muvhoti weMunew York, anoti.
I'm not a President Trump fan. Joe Biden all the way. I just think that both sides need to just tone it down a little bit.
Handisi munhu anofarira vaTrump. Ndiri vaJoe Biden kusvika kumakumbo. Ndinokufungawo kuti mativi ose anofanirwa kudzikamisa zvino mbicha.
Muvhoti wekuTennessee, amai Laura Baker, vanoti.
I think that we need to lower the rhetoric and the anger. Why can't we just talk to each other? There is so much of everybody ramping and amping everything up.
Chiti kwechekufurwa kwavanhu musangano wezvematongerwo enyika kuPennsylvania. Chinoratidza kuti panofanirwa kuderedzwa kunetsana mune zvematongerwo enyika. Tadii kungotaudza. Kune vakawanda vanenge vachikwikwidza nekutsikisa mhando. Zvekupenga chaizvo. Uye hapana kana chikonzero chekuita izvozvo. Tinoda runyararo. Tinofanirwa kutanga kutaudzana. Kutaura nemumwe. Kuteererana.
Amai Christian Billet, muvhoti wekuPennsylvania, vanoti kupfurwa uku kunoratidza kuti panoda kuwedzerwa vanovachengetedza.
It's sad that it happened because innocent people died, but I feel that
zvinosuwisa kuti zvakaitika izvi nekuti pakatopa vanhu vasina mhaka. Asi tinovimba kuti pachawedzerwa vanochengetedza vese iye zvino kusvika zvinhu zvagadzikana zvishoma.
Todzokera kuWisconsin, Don Goodman vanove mutsigiri waTrump vanofunga kuti mhirizhonga yemugovera ichachinja mamiriro ezvematongerwo enyika muAmerica.
Regardless of whether it was Biden or Trump, I mean, like, to try to assassinate a president, that's just, it's just wrong. And it's, in the long run, he's a human being, whether
it was... Zvisinei nekuti ndava Biden kana kuti ndava Trump. Kungoedza kupfuudza mutungamiri wenyika kwakangoipa. Nguva inotevera. Ngatitarisei kuti munhu, zvisinei nekuti ndava Biden kana kuti ndava Trump. Uye vanhu vakave nechekuita nekupfuurwa kwavaTrump. Imhuri dzinotoda minamato yedu nekurangarirwa zvakare.
Vari kutsvagira rutsigiro vaTrump navaBiden vose vadzora matauriro avo kubva zvaitika chiitiko chekupfurwa ichi. VaTrump vachiudza bepanhau reNew York Post kuti vakadzokorora kunyora zvimwe zvikamu zvemashoko avachazotaura vachitambira kudomwa kwavo kuti vamirire bato ravo musarudzo avachatura usiku hwemusi wechina kuWisconsin kuti anangane nekubatanidza nyika pamwe chete. Iyo yanga iri nyaya yabva kuna Scott Stenz, mutori wenhau weVOA, ari kuMilwaukee, yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kwamuri vateereri muchitudza zvamunofunga.
Halo pastudio yapo, vana mukoma Jonga, makadiko. Kunotaitawo dambudziko, ini ndonzi Eria Majuta, pachikonwe, kuchipinge. Dambudziko ndere chikafu chiri kuunzwa nehurumende kuti tirarame. Vari kutumwa vacho kuuya kundogovera chikafu ndivo vatova number 1 yeworry. Vari kutora chibage vakabatana nevanenge vachinyora vekomiti vanenge vachipa chibage vanenge vaiswa ndivana mutapi. Vakuba chibage chacho vobva vatengesa. Isusu vagari hapana kana chibage chatichawana. Apa hurumende inenge ichiti yapa vanhu chibage, ivo ndova kutora chibage chacho votengeserana pachavo. Umwe naumwe uchiwana masaga 20, 15 sezvakaitwa kuno kwachiko. Onwe hatina kana chatakawana.
Makadiko makadiko muri yeZimbabwe anokwa saini mufundisi moyo ndatiregai nditakupo muono panhau yegukura hundi. Sezvo kwaane commission inosanganisa madzishe kuti vaonesane nevakasangana dambudziko patoona makore akupfuura 41 years to 37 years. Nhau ingoripo ndeyekungoti vanhu ava hama dzakasara dzofauti dziripiwe. Kuripa ndo chinhu chakakosha kuvaripa nenzira dzavanoda nadzo, nokuti kana ikazowandirwa vanhu ikazoda maloya nevamwe vanobva kwasera siyana nokuti vanongodonha nayo. Saka madzishewo akadomiwa, zvinhu zvinongodiwa kuripa vanhu.
Inini nazi ndo kutaura nyaya yevanhu vari kuchandisa mafuta nemainjections ekuti vatsvuke.
Aiwa, tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzivateereri dzinei neStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Taboka Ncube Mnaudze isiNdebele.